Zuro Marara takabvise kumbare takadzoke kumbare marimwe zuro tanga tiri kuMarket Square. Basa redu rakafamba zvakanaka chaizvo. Mota dzedu dzose dzetakahaya nezvinotakura zvacho kusimudze marara zvakauya zvikafamba zvakanaka.
Munguva zhinji mava muchinetsana nemapurisa pamanga muchiita basa renyere. Rwendo runo hamuna kuvhiringidzwa.
Mapurisa akangotenderera tenderera vakangodarika nepo. Havana chavakataura nesu. Asi vaingopfuura pfuura zveya zvokuti kana kuri tatine hana nhete taikwanisa kubva tavhunduka kuti vari kude chii vaipfuura vakapfeke giya dzavo dzeriot. Asi takagona kupfuurira tikapedze basa zvakanaka. Pari zvino taakutarisana nekuti tipfuurire kuende mberi nemamwe manzvimbo muHarare muno. Tiri kutarisire kuende kubudiriro. Tiri kutarisire kundobvise marara kuEpworth pamwe chete nekuHopley.
Saka chirongwa ichi ndechemunzvimbo dzeguta reHarare nedzakatenderedza chete.
Zvino taakutarisirawo kuti tiroda kuenda kuBulawayo svondo rinouya. Tiroda kuti tindobvise marara kuBulawayo kune dzimwe nzvimbo kunana Bulawayo kunana Gweru pamwe chete nenzvimbo dzakaita sana Mutare neMasvingo kuti tingobatsirana nekumutsiridze macitizens kuti abvise marara munzvimbo dzavo.